vachipa humbo hwavo commission iyi iyo iri kutungamirirwa nevakambova mutungamiriri wesouth africa vahalima montlante gweta guru rehurumende vaprince machaya vati hapana munhu ari pamusoro pemutemo munyika zvisinei nekuti ane chinzvimbo chipi vachipindura mubvunzo wemwe nhengo yekomishen iyi vamachaya vati masoja akatorwa mifananidzo achiridza pfuti zvikuru sei musoja akanga akagwadama achiridza pfuti inonzi yakanga yakananga varatidziri vanofanira kuferefetwa nemapurisa vachiti hapana chinotadzisa mapurisa kuita izvi vabvunzwa maonero avo pamutongo wakaturwa nedare repamusoro rehigh court wekuti vaiva gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika musi wakapfurwa vanhu vakafa musi uyu avo vave mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaconstantino chiwenga ndivo vakanga vati masoja apinde mumigwagwa musi uyu vamachaya vati vachiwenga vaisungirwa nemutemo kupiwa mvumo nemutungamiriri wenyika yekuti masoja apinde mumigwagwa kuti anobatsirana nemapurisa mukuru wemapurisa vagodwin matanga vakaudza komisheni iyi nguva pfupi yapfuura kuti mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa ndivo vakapa masoja mvumo yekupinda mumigwagwa kunyange hazvo chinyorwa chinoratidza kuti izvi ndizvo zvakaitwa chisati chasvitswa kukomisheni iyi vamatanga vakati pangadai pakafa vanhu vakawanda musi uyu dai masoja asina kushandisa pfuti dzavo zvisina mwero asi mukuru wemauto vaphilip valerius banda vakaudzawo komisheni iyi kuti masoja akazopinda mumigwagwa vanhu vatopfurwa kare sachigaro webhodhi resangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu rezimbabwe lawyers for human rights vamodekai mahlangu vaudzawo komisheni iyi kuti mhirizhonga dzose dzine chekuita nemasoja hadzisi kuferefetwa zvizere vakapa muenzaniso wemhirizhonga inonzi yakaitwa nemasoja pamberi pesarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika yakaitwa muna 2008 yakakonzera kuti nhengo dzemdc dzinodarika mazana mana dzirasikirwe neupenyu mumwe wevapa ufakazi ndiva maynard manyowa vano vemutori wenhau anoshanda akazvimirira avo vati ndivo vakatora vhidhiyo ine musoja ainge akagwadama achiridzira varatidziri pfuti iyo yaasvitsawo komisheni iyi vamanyowa vanoti kubva zvavakatora mufananidzo yezvakaitika izvi hana yavo haisisina kugadzikana kuburikidza nemhirizhonga yakaitika musi uyu
zvinokanganisa upenyu upenyu hwangu hwakachinja zvasingakwanisi kutsanangura kutya kuti waakufa kusvika panhano idzodzo nekuona munhu achishayika achitandadza wakatarisa ibasa but ninondiri munhu tinonzi haufange kunge uri involved but zvinokuafecta kutaura kwandaita mucommission vanhu vainoteera my work vanenge vachiona kuti kubva ipapo kuzosvika ndazonyora 2 weeks ago apa masvondo maviri apfuura ndandakangonyarara zvinhu zvekuti unongodai zvasi dai ndisinawozviona senge pazvinoitira kumba takamboenda kusouth sudan takamboenda kulibya zvakasiyana kana kuri kumba vanhu vaunoziya vari kutaura chichiona chaunonzi munhu achitandadza wakatarisa
mutauriri wekomisheni iyi vajohn masuku vaudza studio 7 kuti vane mamwe mavhidhiyo avakapiwa nemasangano enhau ekunze anoratidza zvakaitika musi uyu
pane masangano enhau akabatsira akatumira mavhidhiyo atinoti malive commentary anenge achiitika zuva nezuva toziva kuti nhau zhinji dzezvakaitika munomu dzakaitwa nemasangano ekunze saka varipo vakatitumira and tanzwa nhasi uno umwe wechidiki mutaipo wenhau akatorwawo mumwe mufananidzo semutaipo wenhau anoongorora zvinoitika atiwo achasiya mifananidzo yake yaakatora musi uyu saka komisheni inotenda chaizvo masangano akasiyana siyana akapawo nhau dzaanga ainadzo
vamasuku vati mutungamiriri wemdc vanelson chamisa vave kutarisirwa kuzomira pamberi pekomisheni yavo nemubvuro svondo rinouya mushure mekutadza kupa humbo hwavo kukomisheni iyi nezuro sezvainge zvakatarisirwa
pari kutarisirwa vabiti navachamisa musi wemubvuro nokuti ndo vakakokwa panguva ino hakusati kwava nekukokwa kwava munangagwa pamwe navachiwenga saka nguva iyoyo kana ichinge yasvika kana iripo tinenge ichiziviswa nemacommissioners
vachamisa vanoti vanodawo kunzwisisa kuti mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa navachiwenga vachashevedzwa here kuzopa uchapupu hwavo sezvo mazita avo akataurwa nezvavo nevamwe vevafakazi vakapa humbowo hwavo kukomisheni iyi nepamusana pekuti pane vakataura nezvavachamisa ndokusaka vakadaidzwa kuzopawo uchapupu asi imwe nhengo yezanu pf vatafadzwa mugwadi vati havavo nechikonzero chekuti kuti vamunangagwa vachiuyenga vamiswa pamberi pecommission iyi.
Vamunangagwa vanogoya pacommission kuti vakapara makai. Vachiuyenga vanogoya pacommission kuti vakapara makai. Vamuhadi vanogoya pacommission kuti vakapara makai. Makai akaparwa ndekuti kune vanhu vakamobilize vana vakavadhakisa vasina zvavanoziva, vakaita kuti vapisise mota dzevanhu nekutema mabuildings nekuita violence mustreets vachidii. Zvinova zvakasika kuti tisike patiri nhasi. Izvozvo hazvinei nechekuita navamunangagwa, hazvinei nechekuita navachiuyenga, hazvinei nechekuita navamuhadi. Zvinei nechekuita naiye Chamisa nekuti vanhu vake vakapinza mustreet. Ndiye ane mashoko ekutaura kuti ndozvidira mavhu kana handidyiwe maelections, kana ndadyiwa kunoita violence. Ndiyo violence yatakaona.
Asi vamasuku vati zviri kukomisheni yavo kuti vadaidze kana kurega vamunangagwa navachiuyenga kuti vazopa humbo hwavo kukomisheni yavo. Mumwe wevafakazi vapa humbo hwavo kudare ndiva Simeon Chipokosa, avo vaudza komisheni iyi kuti vakamanikidzwa nemasoja kuburuka mukombi yavaiva pedyo nemarket square musi uyu, ndokubva vanzi vafambe netsoka vakabva vapfurwa gumbo vave kufamba netsoka. VaChipokosa avo vane makore gumi nemapfumbamwe vanoti vaibva kuchikoro pavakanzarwa nemasoja, uye vanoti vachine bara repfute riri mutsafu yavo kubva musi wavapfurwa uyu. Hurumende inoti pakafa vanhu vatanhatu pamhirizhonga musi uyu, asi masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu vakapfurwa vakafa vanodarika gumi, sezvo vamwe vevanhu ava vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti pane vanhu vazhinji vasina kumhanara zvakaitika kwavari, sezvo richiti vanhu ava vaityirawo kuzoshungurudzwa nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.